Pashika Studio 7 pachipatara cheparirenyatwa varwere vazhinji vanga vachigosha nemadziro pachipatara vachishaya pekutangira sezvo vana chiremba vakuru vachiita havachakwanisi kuita basa nekuwandirwa nevarwere zvichitevera kudzingwa kuri kuitwa mabasa vana chiremba vadiki avo vave nemwedzi miviri vachiramwa mabasa mumwe wavanga vauya nemurwere pachipatara ichi vanelson madziwana vati vaona zviri nani kubvisa murwere paparirenyatwa kuti anorapwa kune chimwe chipatara chakazvimirira sezvo vanga vakagarira guyosembwa
muchipatara munomira mushe because ana chiremba hapana especially ma specialist doctors takutopa pano paparirenyatwa kuenda kubains ndokwatingatowana rubatsiro rinani saka situation yacho yakaomarara sere
mumwe wavanga vari pachipatara cheHarare Hospital amai netsaingwerume vatiwo kushayikwa kwana chiremba vakuru muzvipatara kwakonzera kuti vadzikise ruoko rwavo muhomwe kuti vanorapisa baba vavo kuzvipatara zvakazvimirira uko kwavanoti kuri kudiwa mari yekunze
mamiriro akaita zvinhu muchipatara ka haasi kutomboita kana uri kunzoku unongosingazivi kuti chii chiri kunyatsoitika asi ukarwarirwa sezvataitirwa isusuka ndopa unonyatsoona kuti zvinhu zvakaoma iko zvine zvibaba vanga vachirwadziwa zvakanyanya tauya vaonekwa zvaona casualty doctor up saka zvanzi mudambudziko renyu unotoda kutoti vaonekwe nemaspecialist mototsvaga specialist anovaona saka izvozvo zvakatotiomera nekutoti kumaspecialist kwachona kunenge uchida mari maus dollar apa us dollar rachonawo hatina saka ipapa patakutodzokera nawo hatisitombozva tichaita sei mari yachona hapana maus achona hatina
gurukota rinoona nezveutano vaobhedhaya moyo vati bazi ravo riri pakati pekugadzirisa mapepa ekuti vapinze mabasa ana chiremba vekucuba senzira yekugadzirisa nyaya yekushayikwa kwavana chiremba muzvipatara avo vari kuramwa mabasa sachigaro wehealth services board dr paulina skosana vaudza studio 7 kuti kuramwa mabasa uku hakuna zvakunoreva nekuti vagara vasiri kunyatsoshanda vatiwo vachavadaidza kumatare sezvavari kuita vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa asi sangano rinomirira vana chiremba vakuru rezimbabwe senior hospital doctors association raburitsa mashoko ekuti vana chiremba vakuru havasi kuramwa mabasa asi havana zvikwanisiro zvinodiwa mukuita basa ravo sangano iri ratiwo harisi kufara nedzimwe nhengo dzaro dziri kutumirwa matsamba ekumiswa basa kunyange hazvo nhengo idzi dzisina kumboramwa basa sangano ravana chiremba vakuru iri ratiwo riri kushushikana zvikuru kuti hurumende haina hanyana nachiremba rikati riri kurwadziwa kuti mumwe chiremba akapiwa tsamba yekupomerwa mhosva achitobva pakunovhiya murwere muzvipatara munonzi hamuna mishonga majekiseni uye michina iri kutengwa nehurumende inenge iri yekare kare vana chiremba vari kutiwo nyaya iri kunetsa ndeyekuti vana mukoti vari kuuya kaviri pasvondo zvapa kuti kunyatsobatsira varwere kunetse zvichakadai mumwe chiremba mukuru uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zveutano pauniversity of zimbabwe vaedwin muguti vaudza studio 7 kuti kushayikwa kwana chiremba vadiki kunokonzera kuti ana chiremba vakuru vatadze kuita basa ravo
vachiri kutanga vane masevhisi avanoprovhaidha because ndo vatinotuma ita chakati ita chakati ita chakati handitika you can imagine uri one senior doctor une mapatients 200 kana kuti whatever number ungava manager wese unenge une team ka just like if you look at the army handitika you have one army commander and several soldiers working under that command handitika vachifollow ama instructions then emukuru vachidzidza kumukuru ndokuti basa rifana
vamuguti avo vakambove mutevedzeri wegurukota rezveutano vakurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba vachiti kudzinga vana chiremba vadiki kunotowedzera dambudziko rokushayikwa kwavana chiremba munyika sezvo vachiti vana chiremba vagara vari vashoma munyika
hapana chiremba anofanira kuti varwere vatambure hapana chiremba anofanira kuti varwere vafe handiia saka kuti zvinhu zvishande izvi zvinoda mushandira pamwe
dare remakurukota ehurumende nezuro rakaburitsa mashoko ekuti vamoyo vakaudza dare iri kuti pave nana chiremba mazana mana nemakumi mana nevasere vadzingwa basa zvichitevera kuramwa mabasa uko kwapinda muzuva rechimakumi masere neshanu nhasi vamoyo vakaudzawo dare remakurukota iri kuti bazi ravo rine urongo hwekuburitsa chiziviso chekutsvaga vamwe vana chiremba vari kuda mabasa kuti vatsive vana chiremba vakadzingwa mabasa ava kuitira kuti ruzhinji rusatambudzike mirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.